Vachitaura pakupera kwemusangano wenhepfenyuro idzi muHarare, mukuru wesangano reZimbabwe Association of Community Radio Stations, muzvare Vivian Marara vanoti vakaita chisungo ichi sezvo vaine mimba yekuti hurumende yamunangagwa ichavapa marezinesi.
Taona kuti zviri nane tishandise masaisai anenge internet kuti tikwanise kubroadcasta zviro zvinobva munharaunda dzedu. Ende zviro izvi tichazviita sezvirikungoita vazhinji vari kuenda paintanet vachinoita mavhidhiyo avo, vachinoita maaudhiyo avo vachiisa panhepfenyuro iyoyeyo. Nokuti hapana mutemo tikatarisa Zimbabwe unotitadzisa kuti tiende paintanet tichinoita izvi.
Muzvare Marara vanoti semaonero avo, hurumende yamunangagwa inenge inoda kusiyanisa maitiro nehurumende yavaRobert Mugabe iyo yange isingade kupa marezinesi kune pfenyuro dzematunhu. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano reMedia Alliance of Zimbabwe vanaijona yamutumbu vaudza Studio 7 kuti vafara chose nedanho ratorwa nepfenyuro dzematunhu.
Kunyange zvazvo mune zvaitika munyika kuti maane utungamiriri hutsva, chokutanga isi taramba takasvinga mukutsikirira nyaya yedu yekuti vari kutepfenyura vakwanise kupiwa magwaro ekuti vakwanise kutepfenyura mune zvakanaka. Chepiri, vati ivo aiwa takamirira kuti basa ripfuure mberi rekuti vatipe magwaro. Timbopanotepfenyura tichishandisa zvinhu zvakasiyana-siyana kufanana naFacebook, kufanana naWhatsApp kuti basa iri risamire, tigare takagadzirira kuitira kuti patopiwa malicense hazvinge zvinge zviri nani.
Mumwe mugari weMuHarare, amai Rumbi Mapfumo vanoti vanotsigira danho renhepfenyuro idzi vachiti havasi kufarana nhepfenyuro dziripo pari zvino.
Tiri kutokumbirawo purezidhendi vasava kuti vape malicense maradio stations akasiyana siyana, kunyanya Studio 7 toda kuti ibroadcaste muno munyika. Inotipa nhau dzakasiyana siyana dzisinoselectwa nedzimwe stations dzatisinganzwi, but Studio 7 inopa news dzose. Saka tachikumbirisawo kuti dai vavapa malicense vabroadcaster, taitawo choice pamastations awedwei.
Vanomirira mabvuku muparamende zvakare vari nhengo yekomiti inoona nezvekuburitswa nekufambisa kwemashoko vajames maridadi vaudza Studio 7 kuti zvinonyatsisa kuti hurumende yezimbabwe inotadza kutevedza mutemo wayo wekuti ani nani anoda kutepfenyura anofanira kupiwa rezinesi.
Munhu wemudare remuparamende ndinonzwa kunyara, nokuti handifaniri kunge ndichitobvunzwa mubvunzo uno kuti vanhu vanofanira kunge vachiona malicense kare. Mutemo uri pachena, bumbiro remutemo remuZimbabwe riri pachena, asi handizivi kuti chii chanichiitika kuhurumende kuti itadze kupa vanhu marezinesi emacommunity radio stations. Zvinhu zvakanyanyisa kushata. Ndo patinotaura paya paya kuti hurumende inosungirwa kuti iteedzere mutemo wenyika.
Bumbiro remutemo wenyika rinopa mukana wekuti wese anoda kutepfenyura apiwe rezinesi, asi hurumende yavapo yava Mugabe haina kusunungura masaisai. Sangano rezakras rine nhepfenyuro dzematunhu 22 uye hapana kana imwe yadzo ine rezinesi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.